vezvisvondava vaparura chirongwa chinonzi Speak Out, icho vari kukurudzira vese vanosangana nemhirizhonga kuti vabude pachena vachitaura zvavari kusangana nazvo. Chirongwa ichi chine chinangwa chekupedza mhirizhonga. Vedzisvondava vanoti vanhu vakabuda pachena kana vashungurudzwa zvinobatsira mukuwana ruzivo rwekuti vonangepi kwavanganobetserwa. Mumwe mudzimai abva kuchechi yejohan maso wechishanu amai Charity Kagore vakurudzira kunyanya madzimai echipostori kuti abude pachena kana ashungurudzwa. Amai Kagore vati muchechi yavo madzimai mazhinji anoshungurudzwa ataure.
Hazvimukwanisiko chebhaibheri muchiti hanzi tichafukure hapana dzimai chipostori. Kumudzai hapataurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatova nebhita netsvutu kumwana. Mwana akutotya mai vake. Iwo because unenge wakusungurudzwa nababa saka kumwana uku hausisiri good kumwana because mwana akutotya because wangu waviolent wosababa zvaungokuita. Saka please madzimai. Madzimai ndapota madzimai echipostori. Taurai chokwadi musareurire kumwana ndangariro. Taurai kuti tiri kurohwa.
Mumwe mudzimai amai Grace Chigoje vakurudzira vedzisvondo kuti vabatsire kuti vanhu vataure zvavanosangana nazvo. Amai Chigoje avo vanoti vakashungurudzwa kwemakore mashanu vasina kwavanomhanyara vati pavaienda kuchechi vaingonzi namata izvo vaiti zvaisavabetsera padambudziko ravai vakatarisana naro.
Kumachechi actually handina unyanywana rubatsiro rwakandibatsira only because ukaenda kana kuri kuvafundisa unongonzi ndatina matenda vachiaplya nyaya yeumwari nepamwe paisingati namatai ndozvoita mumba kuzirai munogara mumba nemurume chichi handina unyanywana rubatsiro rwandaitarisira kumachechi.
Amai Chigoche vatsanangura pagungano iri kushungurudzwa kwavakasangana nako muwanano yavo.
Takasangana nenyaya inobva ndaiuka kuchiuya dzo pamwa dzamene avaine ndokuvakuna dzidzo ndabvaitova kutomusiwo tinekakatarana pamukurohwa pamwemusateni wopedza izvozvo wozvisekana wokuva mazuva haune mumba konze vakananira zvine ndokuda kuteeiaoa inoyamo amene ndakasangana nenyakabusi yeuti ndakagara kaiee tiritiritaiuuneinaa ndichitaravo nekuti kana tatarinyaya tine zvimwe zvatinobva zvava ndichitara kuoaaaa chero kunamunu chero kunani ukaiaizvinatete vanokuzozoitaa ogoaoa.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati makereke ari kushushikana zvikuru nekukwira kwenyaya dzemhirizhonga mudzimba. Vamutata vati zvinosuwisa ndezvekuti zvoita sekuti vanhu vava kutojairira nyaya yemhirizhonga iri munyika, izvo vanoti zvasimudza vedzisvondo kuti vataure pamusoro pedambudziko iri.
Pane kubuda nhau dzakawanda dziri kutaridza kutambudzika kuri kuitika nokusungurudzika kuri kuitika zvikuru kuvasikana nemadzimai. Atiri kuona ari kubva mumisha namamwe ari kubva mumaorganizations akasiyana siyana. Patiri kunzwa kuti macases egender based violence kana kushungurudzwa kunenge kwakwirira zvikurusa. Saka semakereke tatimutse pfungwa dzavanhu vakawanda kuti tingabatsira sei kuti tipedze dambudziko iri rapinda munyika. Asi nhamo huru yatiinayo ndeyekuti zviri kungoita sokuti taakuenda tichijaira. Saka semakereke tati hatingaregi nyaya yakaipa kudai ichijairika mukati menyika. Saka ngatisimudzei nyika yese titi let's speak out against all forms of gender based violence.
Vamutata vatiwo chirongwa ichi chichaonawo vafundisi vachidzidziswa kuti vangarwise sei dambudziko remhirizhonga.
Nhamo huru ndeyekuti chero vafundisiwa havana matuzi akakwana ekuti vanodhila sei nenyaya yevhiolence nenyaya yekuti vafundisi vanoshanda muenvironment yeculture kana kuti yetsika dziripo. Saka vanenge vachizova vati mukati metsika kunonzi chakafukidza dzimba matenga. saka nevafundisi vanopedzera vangofunga kuti zvino kana pane nyaya yakadai yaitika hatigoni kuti tikurudzire vanhu kuti ibude pachena saka vanotsvaka nzira yekuti ingavharidzigwa sei asi chatiri kuita nechirongwa ichi kubatsira vafundisi kuti pane nzira dzakawanda dzingagadziriswa nyaya iyi ichekutanga kupa counseling kumunhu anenge auya kana kuti kunyaradza munhu anenge auya ane dambudziko chechipiri ndechekuti vashande nezvevebumbiro remutemo mapurisa kana kuti magweta kuti vanenge vapara mhosva dzakadai nyaya iyo ingatongwa sei asi chechitatu itsva kutsvaka nzira yekuti kuyananiswa kungaitwa sei mukati memhuri
nhengo yezimbabwe gender commission amai sibomile mauye vatiwo dambudziko remhirizhonga iri ronyanyokwira nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika
isusu tiri kuona kuti nyaya iyi iri kunyanya kupesedzerwa nemaomero ezvinhu emunyika nekuti izvo nyaya dzemari nekushayikwa kwadzo kunoita kuti mumhuri musava nerugare nekuti izvo zvekushandisa zvinenge zvisipo asi zvinozonyanyira kumadzimai nokuda kwekuti madzimai vano havanyanyoremekedzwi
vachitaura pakuparurwa kwespeak out mumwe mushandi kubazi remadzimai vaNSC Chimboza vati kunyange hazvo mumakereke maisatarisirwa mhirizhonga chokwadi ndechekuti kune mhirizhonga iri kuitika kumakereke vachimboza vatiwo kunyange hazvo kutaura kwakanaka vati chakanyanya kukosha kuziva kwekuenda kana munhu ashungurudzwa
tinoona mumachechi kare taikusiya chiti hakuchechi ukanga watoenda kuchechi zvinhu zvezvine zvakakunakira but dzimwe nguva unozoona kuti kuchechi ndo kunenge kuine dzimwe nyaya dzinoitika yes we can launch the speak out tinogona kunga kana tataura tozodini I think mukutaura kwedu kwatinofanira kunga tichiita we should also be aware of the referral pathway because munhu akaziva kuti ndamhirizhongwa wozoitei next
vatiwo hurumende iri mubishi yekugadzirisa nzvimbo sekuti vanhu vanenge vashungurudzwa vanowana rubatsiro rwese rwavanoda panzvimbo imwe chete sangano reUnited Nations Population Fund rinoti muzimbabwe munhu mumwe chete pavakadzi vatatu vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakumi mana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga muupenyu hwake sangano iri rinotiwo mukadzi mumwe chete pavana vane makore mamweyo anosangana nemhirizhonga yepabonde ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.